Mukuru mubazi rezveutano mudunhu reMashonaland and West, Dr. Gift Masocha, vabvuma kuti kune vanhu vakabayiwa nhomba yekudzivirira COVID-19 asi vakabatwa nechirwere ichi muchinoi nekaroi. Dr. Masocha vanoti munhu akabayiwa nhomba akabatwa nechirwere cheCOVID-19 ukasha hwacho hunenge huri hushoma.
Hazvino ukabayiwa COVID ka wakutotaura kuti ini handichaningirika, handichaita COVID because wabayiwa COVID-19 vaccination. You can still get it, but kana uchingowaiwana ka tinotaura kuti masymptoms acho they are not that severe as compared kuno munhu asina kubayiwa. You can still get it, but that's why you see it, we are using cases vakabayiwa who are turning to be turning out to be positive. Even right now but in the hospital pandemic, but mumwe akatobatwa achotena kuita positive, but my symptoms acho they are just mild. That's what we are seeing.
Izvo zvatsigirwa nemutauriri webazi rezveutano vaDonald Mujiri.
Bazi chiripo ndechekuti kune vakabayiwa hautarigi kurega kupfeka masika. Kana wakabayiwa still unoona kubata chirwere, unoramba uchingopfeka uchingotevedza mitemo yakaitwa pasi neWHO.
VaMujiri vanoti vanhu vanofanirwa kuramba vachibayiwa nhomba yekudzivirira chirwere cheCOVID-19 kuitira kudzikisa mukana wekubatwa nechirwere ichi, uye kuti vakabatwa nacho vakwanise kurapwa zviri nyore. VaMujiri vanokurudzira vanhu kuti vatevedzere zvinodikanwa pakudzivirirwa kwechirwere ichi, kwete kushaya hanya sezvo chirwere ichi chiri kuuraya.
Iwe jena kana wakabayiwa, kana wakatobayiwa unoramba uchicherechedza zvakaitwa neWHO. Handiti kupfeka maski, kugara mumba, kunze kwekunde zvasungira kuti ubude kunze, kugeza maoko nesipo nemvura inomhanya, nekusanitaiza nesocial distance, izvi zvinoita kuminimaiza kuti iwe usabate chirwere.
Nyanzvi munyaya dzezveutano uye vaimbova gurukota rezveutano muhurumende yembatanidzwa, Dr. Henry Madzorera, vanoti kubayiwa nhomba hazvireve kuti munhu haazobatwa nechirwere, asi kuti akabatwa nacho ukasha hwechirwere hunenge huri hushoma.
Basa renhomba nderekuti vanhu vasaite severe disease, kureva kuti kana wabatwa nechirwere chacho cheCOVID hauzonyanyi kurwara zvokuti uende kuchipatara kana kuzoenda kuICU. Saka ndochokutanga ichocho, vanhu vakabayiwa nhomba vanogona kubatwa neCOVID-19 asi havafaniri kurwara chaizvo chaizvo. Chechipiri ndechekuti zveiyo nhomba yedu yeSinopharm hatisati taudzwa kunzi izvo efficacy yayo yakamira sei. Kune dzimwe nyika dzakatestawo kana tichitorawo manewspaper reports ekunana UAE vaitaura nezvema79%, kureva kuti pane vamwe vanhu vanogona kusvika 21% vasinganasa kutora nhomba iyi zvakanaka, isinganasa kushanda muviri mavo. Saka ivavo zvakare ndevamwe vari at risk.
Dunhu reHurungwe rinosanganisira Karoi nderimwe rematunhu madiki akavharwa senzira yekuderedza kutapuriranwa kwechirwere cheCOVID-19. Mamwe matunhu akavharwa anosanganisira Makonde, Chirundu neKaribha. Pavanhu zana nemakumi mashanu nemumwe chete kana kuti 151 vakawanikwa vaine chirwere cheCOVID-19 nezuro, makumi mana nevasere kana kuti 48 ndeve mudunhu reMashonaland and West, vanove vakawanda kudarika mamwe matunhu ose. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.